Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 28, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vafa nechirwere cheCOVID-19 mukati memavhiki maviri apfuura. Murwiri wekodzero dzevanasikana muzvare Betty Makoni vobatwa nechirwere cheCOVID-19 kechipiri. Mushure meCongress yaive nemhirizhonga neukandirana makobvu nematete remangwana rebato reMDCT arina kujeka. Vanhu gumi nevanomwe vofa munjodzi yemugwagwa weHarare Nyamapanda. Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanonzi vambomisa basa meya weHarare vaJacob Mafume nemutevedzeri wavo vaLaxon Mukunguma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe churu nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 1858 vachibatwa nechirwere ichi mukati memavhiki maviri apfuura. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vamwe vanhu vasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu vafa kubva zvakatanga chirwere ichi kupararira munyika vave mazana matatu nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 349. Nasi kumasvingo Abel Mutimba anova mukoma wemumwe mutoreri wenhau Godfrey Mutimba ashaya nechirwere ichi. Mukuziya nyaya iyi tabata mutauriri wemhuri vaDerek Mutimba.
Ichokwadi tiri kuchema mukoma wedu Abel Mutimba ashayika nhasi makuseni kurujeko isolation center akauya kubva kusouth africa musi wa23 achiti ari kurwara akatanga kurwara ari paboda achiti muviri wake uri kupisa paakasvika kumba manheru dzakamayana yekuchipatara akaitwa matest akabatwa ane chirwere checovid akaita sekurecover asi ashaya nhasi.
Mukoma Ebo vari kuradzikwa kupi?
Tiri kuenda naye kumusha kwedu kwaGutu kwaBhasera kwatichamuchengeta sezvo zviri pamutemo weCOVID-19.
VaDerek Mutimba vachitaura vari parunare kumasvingo. Vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus ichi nezuro igumi nevana kana kuti 114. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru gumi nezvitatu zvine makumi manomwe nemanomwe kana kuti 13,077. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru gumi nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 10,593 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu makumi manomwe nevana nemusi wesvondo. Vanhu vachiri kurwara vanosvika zviuru zviviri nezana nemakumi matatu nevashanu kana kuti 2,135. Tichiri panyaya iyi murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira muzvare Betty Makoni vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mekubatwa nechirwere cheCOVID-19 kechipiri. Tabata muzvare Makoni kuti tinzwe zvizere.
Ndingangoti ndakunzwa zviri nani stereki. Ndofunga zvakangouya very quick and ndisinombozvifungira. Ndarwara zvokurwara zvemazuva mairi ndoandakanyanyorwara ndaitofunga kuti ha ndakutofa asi ndobva ndazongopona nokuti ndofunga ndakuziva kuti vhairasi rakamira zvakati zvakati. Saka ndoti ndotenda kurarama kwa ndakuita. Ndakunzwa zviri nani stere chindatoraiti ndokutofamba ndokutsvaira mba ndokubika ndokutendera chivanze zvese.
Ko vana chiremba vari kuti kudii nenyaya yekuti makabatwa nechirwere ichi kaviri nekuti vamwe vaisimbofungidzira kuti kana wabatwa kekutanga muviri wako unenge waane masoja ekudzivirira chirwere ichi kuti chisakubate zvakare.
Ndingangoti pakubata kechipira apa ndokutombofunga kwanda ndichitomboita mukuverenga kuverenga kwanda ndichiita asi ndakazoona kuti ndiri muchikwata chevanhu vaya vanonzi ma long haulers kureva kuti unongogara nazvo kwenguva yakareba kupfuura vamwe saka ndakatombodaro ndosaka ndakadzokera zvangu kubasa rangu ndakutolida a very normal life asi ndakaramba ndine masymptoms anandinayo pahuro muchetsi nezvinhu zvakadaro sometimes ndichitomboita fever ndichidii ndichidii saka ndingangoti vana chiremba kutaura kwavari kuita vari kuti pangoro nechikwata chevanhu vakangodaro vanoti vari kubata kechipiri asi ndofunga zvinhu zviri muna mazvikokota vescience kuti vanyatsoona kuti vanobata vanenge vakaita sei asi sekuona kwangu inini immune yandandinayo muna July yanga yakati simbei pandakapedza kurwara nekuti handiti ndakarwara March kusvika kuna maJune tisinganzwi zvakanaka asi kubva June iyeyeyo July August ndanditori munhu akati simbei but kuna naOctober uku ndakatanga iko kungoti unobatwa nepahuro ponyarara wobatwa nechakati chonyarara saka ndinongofunga kuti pamwe virus inombongogara somewhere and then it gets reactivated. I think it tinofanga kumirira masaindisi asi maonera andaita ini ndezvekuti zviya zvokuti unoti immune yangu vana chiremba vari kuti vamwe immune inokwanisa kupera 3 months vamwe 6 months zvichingoenderana nemunhu
muchitarisawo marwariro amakaita kekutanga nekechipiri ndepapi pamungati makanyanyonzwa muviri uchidzimba
blessing ndingangoti pekutanga ndakatora nguva yakawanda ndisingakwanise kufema ndopekutanga apo then pekutanga ndakarwadziwa stereki pakuti unenge usingazivi kuti chii chiri kuitika kuti pechipira apa kutaura chokwadi kurwara kuya kwekuti unongoti gwa 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 miri wako wese unongodamburwa majoins anodambuka chesi inoomarara zvese zvinongoita chop 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 ndopechituo apa
murwiri wekodzero dzevanasikana nemukurumbira muzvare Betty Makoni vari parunare kuBritain. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nemaviri ane mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 62,366. Vapora vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere nezviuru mazana masere kana kuti 80.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi matatu nematatu kana kuti 333,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mana nemashanu ane zviuru mazana manomwe kana kuti 45.7 million. Douglas Ngonzora vanoti vakasarudzwa zviri pachena kutsiva mushakabvu Morgan Tsvangirai semutungamiri webato reMDC paCongress yechimbi chimbi yakaitwa neZuro. Thomas Iripasi anotipanya inotevera.
Vamonzora vakakunda muzvare Tokozani Kupe, va Elias Mudzuri, pamwe na vaMorgan Komichi paCongress yechimbi chimbi yekutsiva mushakabvu Tsvangirai. Vamonzora vaudza Studio 7 kuti vakakunda zviri pachena, kunyange vakakundwa ava vari kugunun'una kuti sarudzwa dzina kufambiswa zvakanaka, uye muzvare Kupe vachiti vambomisa vamonzora basa.
Na muchikwikwidza mese mapakati pekukwikwidzana hakuna anodzinga mumwe. Mai Kupe vaka dissolveiwa pakatanga sarudzo idzodzo. Panobva panza hapasisina president, saka mese makukwidza chi president. Asi hazvina kunyanya kundinetsa nekuti vakandidzinga pachinzvimbo cha secretary general. Handicho chinzvimbo chandichinacho. Ini nda president we party, saka iyoyo havana kundidzinga and havana simba racho. Ndi vice president we party yedu, tichataura navo tichizama kuti tiwake musangano wedu.
Asama Ikupe vakaudza vatori venhau usiku hwaNezuro kuti sarudzo hazvina kufambiswa zvakanaka, vachiti vamonzora vakashandisa chikiribidi kuti vakunde musarudzo idzi. Izvi zvatsinhirwa neumwe wavaikwikwidza musarudzo idzi, vaElias Mudzuri, avo vatiwo mhirizhonga nekusavhota zvakanaka kwevanhu vaifanira kuvhota, zvinhu zvisingatarisirwe mubato rakaita seravo.
Zvakabuda neZuro yanga isisirisa chikuru ndechekuti unoziva kana muchiita chinhu muri mumba menyu hazvinikuita fanika munotsotsana. Sarudzo yakazopera indakabuda kwaita the third province. But zvakaitika in the first and third province zvakatonditaridza chete kuti hapana chiri kufamba, kuti vanhu vari kuvhota handivo vari muregista, nokutaridza futi kuti taatana maregista matatu.
Vamudzuri vati havasi kutambira zvakabuda musarudzo dzaNezuro, vachiti chavai kudikanwa ndechekuti vagare pasi seutungamiri webato kuti vaone kuti votora matano api.
Tichapesana totaura nokuti zvakaitika. I hope kuchaita some form of meeting yokuti tinzwisane kuti chii chakaitika. Maagents edu ndo anofanira kukombaina zvakaitika. It's difficult kuti muinde kumakoti, but maybe if the west comes in the west ndokwa munoenda.
Mibvunzo yatatumira muzvare Kupe nevamwe vakakwikwidza musarudzo idzi vaMorgan Komichi yanga isati yapindurwa. Zvichakadaro vamonzora vati vatotanga basa rekuumba musangano wavo. Kubva zvino zvienda mberi vakati zviri kutaurwa nevakakundwa musarudzo zvinhu zvisina musoro.
Ndoda kutenda vanhu veMDC vakavhota murunyararo, vakavhota vachisarudza zvavaida. Votes mabudira akaita kuti vaMudzuri vakaita 14 votes, vaKomichi wakaita 9 votes, Mai Kupe wakaita 118 votes, ini ndikaita 884 votes. Zvinoratidza zvega kuti zvaidiwa nevanhu ndezvipi. Asi pango yatiri pano toda kuti tibatalidze musangano. Vakasununguka kuti tishande tese tivake musangano wedu.
Tichiri panyaya iyi, nhengo yekomiti yepamusoro MDC Alliance vaLove Mochinoputsa vaudza Studio 7 kuti Congress yakaitwa neMDCT haisi pamutemo, sezvo vachiti paive nevanhu vashoma pane vanofanira kunge varipo.
Vana veZimbabwe havanei zvakazviitika, nokuti mukatarisa manhamba akabuda kuenda kuchikongresi ichochi mashomanene, takatasana nemanhamba evanhu vaifanira kunge vachipatisipeta mukongresi. Zvinoreva izvo kuti mastructures a2014 akawanda aramba kuteerera zvinhu zvavasinganzwisisi, aramba kuteerera zvinhu zvezanhu, aramba kuteerera zvinhu zvekumbunyikidzana. Asi vanoda kumira pachokwadi tichienderera mberi nechirongwa chekuti Zimbabwe isununguke, chirongwa chatakasirwa nababa vaTsvangirai.
Vane ruzivo nezviri kuitika muMDCT vanoti kusafamba zvakanaka kunonzi kwakaita kongresi yebato iri kunogona kusiya bato iri ratsemuka zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumwe mutongi wedare Major Street vaMorgan neMadire vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vari pabasa uye vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Godwin Mangujiga anotipanya inotevera.
Motongi wedarira magistrate vangoni ndona vabhadharisa vane madire zviru zvishanu zvemadhora zvema RTGS kuti vatongwe vachibva kumba uye vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa 3 kukadzi. Vanzi vagare pakero yavakapa vasataure nevafakazi pamwe nekuti vasiye magwaro avo ekufambisa kuna mabharani wedare. Vane madire vari kupomerwa mhosva yekupa mutongo wakareruka wefaindi yemazana manomwe madhora kune chimwe chizvarwa chekuVenezuela chakapinda munyika gore rapfuura chiine makirogiramu mashanu ezvinodhaka zvisingabvumirwe kana kuti cocaine yaikosha zviru mazana mana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti $469,000. Mushure memutongo uyu muzvare Deus Deima Rodriguez Guerrero uyo ainge apinda muZimbabwe achibva kuBrazil akabva adzorerwa kunyika kwake. Mutongo uyu hauna kufadza veSpecial Anti-Corruption Unit kana kuti SACU avo vanoshanda vari muhofisi yemutungamiri wenyika vakabva vatanga kuongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemapurisa izvo zvakazoita kuti vane madire vasungwe. Mune imwe nyaya yange iri kumatare nhasi yakaendeswa nesaku nemapurisa dare repamusoro rehigh court ratadza kunzwa chikumbiro chameya weHarare vaJacob Mafume chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yeuori. Mutongi vaBenjamin Chikowero vange vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chavaMafume asi izvi hazvina kuzoitika sezvo vachuchusi panyaya iyi vaudza dare kuti vange vasati vagadzira mhinduro yavo pachikumbiro chavaMafume. Magweta vaMafume akakwidza chikumbiro chavo kudare musi wa 23 zvita asi vachuchusi vaudza dare kuti vaona chikumbiro ichi nhasi uye vanoda nguva yekugadzira mhinduro yavo. Gweta ravaMafume vatondirai Bhatasara vanotsanangura kuti nyaya iyi yave kuzonzikwa mangwana.
Nyaya yameya veHarare yechikumbiro chavakaunza kuno kuhigh court yanga ichifanwa kunzwikwa nhasi naJustice Chikowero haina kuzonge ichifambira mberi nekuti vakamirira state vati ivo havana kunge vachikwanisa kunge vachigadzirira notice of opposition yavo kuchikumbiro chakaiswa nameya. Neudaro nyaya iyi yanzi inozvikwa mangwana nakoda pasi.
Musi wa 17 zvita dare ramagistrate rakanyima vaMafume mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa yekuti vakapindira pakuferefetwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaita uori pakupa nzvimbo yekuvakira hanzvanzi yavo Rotina Mafume uye munyori kukambani yavo Rutendo Mufuti. Mutongi wedare vangoni nduna vakati vaMafume vanogona kuramba vachipindira mukuferefetwa kwenyaya dzavo kana vakabhadhariswa mari yechibatiso. Nyaya yavaMafume ichaenderera mberi kudare ramagistrate musi wa 28 ndira gore rinouya. Mune imwe nyaya dare ratadzawo kunzwa nyaya yemudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Alan Moyo uyo akasungwa musi wa 7 zvita nevamwe vake vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga. Kunyange hazvo vamwe vaakasungwa navo vanomwe vakabhadhariswa mari yechibatiso nedare ramagistrate, Moyo akanyimwa mukana wekuita izvi dare richiti aigona kutiza nyaya yake isati yanzikwa. Gweta raMoyo vaObey Shaba vati chikumbiro chake chekuti abhadhare mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba chanki chifanira kunzikwa nhasi uye vashamisika kuona nyaya iyi isiri pamberi pedare.
Takauya kucourt meta ichibva yapostponwa to today but patauya tasvika isiripo paroll hatizi kuti chii chakaitikaona registrar saka taakuda kuti tinotarisa kuti tione kuti sei yanga isina kuiswa pamberi pedare tichaedza kuti idzorerwe swa 29.
Moyo nevamwe vake vanonzi vakaenda kunzvimbo inokwirirwa mabhazi yekopagabhana muHarare musi wa 3 Chikunguru apo vakakurudzira vanhu vaikwira mabhazi kuti varatidzire vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro nekuti vata kutonga nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Zvichakadaro, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vambomisa basa meya weHarare vaJacob Mafume, mutevedzeri wavo vaLaxon Mukunguma nemamwe makanzura mana vachivapomera mhosva yekutadza basa. VaMukunguma vaudza Studio 7 kuti vapuwa tsamba iyi. Hatinokwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hurumende yave kuda kugadza komisheni ichafanobata mabasa muguta iri. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa kuti vanhu gumi nevanomwe vakafa vamwe vanomwe vakakuvara mushure mekunge motokari mbiri yemhando yeIsuzu KB double cab neBMW dzabonderana mumugwagwa weHarare Nyamapanda neZuro Masikati. Mumashoko kuvatori venhau vanyati vakurudzira vatyairi kuti vangwarire njodzi mumigwagwa. Apo zvinhu zvakanga zvoratidza sekunge mamwe mapazi ehurumende yeAmerica achambovharwa nekuda kwekushayikwa kwemari, mutungamiri wenyika vaDonald Trump neZuro Manheru vakasaina bhiri rinobvumidza kuti hurumende iwane mari inoita 2.3 trillion. Mari iyi inosanganisira 900 billion yekubatsira vanhu munguva ino yecoronavirus ne 1.4 trillion yekuti hurumende irambe ichishanda kusvika muna Gunyana wegore rinouya. Kunyange hazvo vaTrump vakasaina bhiri iri vainyunyuta zvakasimba vachiti mari iri kupiwa vanhu kuti vabatsirikane ishoma zvikuru, sezvo munhu achizotarisirwa kuwana madhora mazana matanhatu asi ivo vachiti vanhu vaifanira kupiwa madhora zviuru zviviri pamunhu. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti danho ratorwa nemutungamiri wenyika rakanaka chose, sezvo richabatsira zvose hurumende neveruzhinji. Ngatinzwei vachiita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7.
Danho ravatambu ranga ragara riri kutarisirwa kudoti ranga ratononoka nekuti maRepublicans nemaDemocrats vakanga vasangana vakawirirana pane bhiri rinova rakanga rakatarisirwa kwemwedzi yakawanda, asi vatambu vakazenge varivo varinonotsa nengari yekuti vanga vari kuda kuti zvimwe zvanga zviri kutorwa maamerican citizens zvichitutsirwei.
Tichionewo vaTrump vakasaina vachinyunyuta zvakare pamusoro pezvamuri kutaura zvokuti vaida kuti mari inopiwa vanhu iwedzerwe, pane zvingazoita here kuti bhiri irori risave mutemo?
Aiwa, kana vachinge vasaina kudaro bhiri ratova mutemo, saka zvatopera. Chatisingazoziva ndechekuti mari dzavangada kuti dziwedzerwe pa $600 kusvika $2000 zvichawedzerwa here, asi maRepublican leaders zviri kunzi izvo vakabvuma ivo kuti vachatutsira. Saka izvozvo vasati vazonzwisisi vazonozobuda pachena here pajekerere vachitaura kuti ndozvavachaita, asi kuva mutemo bhiri ratova mutemo.
Tinoona kuti vaTrump nhengo dzavo dzesenate ndo dzakawanda kana kuti dzine masimba akawanda. Zvinhu zvavanga vasina here kunge vataura nebato ravo nenhengo dzebato ravo pane kuti vazenge vakuzivisa veruzhinji kuti handichadi kusaina nokuti mari ishoma kana zvii zvava kutaura izvi?
Pari zvino unhu hwavatrump hautatonzwisisika nekuti mari dzavari kutaura dzavarona kuti dzipivanhiti ndizvo mari dzakanga dzirikutaurwa nemadhemokrasi kubvira mwedzi yose yadarika iyi, asi ivo vatrump nemarepublicans vairamba kuti mari idzodzo dzakawandisa, asi zvokome zvino vazobvumira kana pamari shoma idzodzo vaTrump vazodzoka zvivava kuti mari dzio dzaita shoma. Saka hazvichanozozivikanwa kuti chirango chechecha ndechipi, asi tinoona kubvira pakawirirana madhemokrasi parepublicans ivo vaTrump ndo vanga vari kunzi ndobvanga vari kunonotsa kuti bhiri riite risvike kuita pamo, aida kuti ichocho chitiko chekuti mapayments anoita kuvamaamericans awedzerwe kusvika $2000.
Ko, panyaya yekuti vanhu vanga vachipiwa rubatsiro rwanga rwamiswa, tingatarisira rini kuti vanhu vanga vachitanga kubatsirwa zvakare uyewo vana veamerica vanga vachiwana mari idzodzo?
Parubatsiro rwanga rwokuuya kuvanhu zviri kunzi izvo rinogona kungokudzilewa maybe nevhiki rimwe chete, nekuti pakanga patomira ipapo rubatsiro irwowo zvinenge zvava kuti zvichizoswa kuti zviiswa kuti mumakombiyuta zvichitanga kuvandudzwa zvakare. Saka parutazovezo kunzi pangangodaro paine kana kuti zvinenge tondo kana kuti zvondo mbiri, asi nyangwe dzine iyo iriko mari idzodzo kana vava kudzipiwa vanodzipiwa dzine nhende shure.
Avo vanga vari vaPromise Sunday vari paRurare kuSouth Carolina. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda muCameroon vari kuenda kumamochari kunotsvaga hama dzavo dzakashaya mushure mekunge mabhazi maviri abonderana mumugwagwa uri pakati peguta guru renyika iyi reYaounde nereBafoussam. mutungamiri wenyika ii vapo bia vativo paitiko ongororo yekuona kuti chii chakakonzera tsaona ii yakasiyawo vanhu gumi nevapfumbamwe vakuvara zvakaitisisa. Matikitiva emuAmerica anoti ari kuenderera mberi nekuferefeta chakapa kuti mumwe murume Anthony Quinn Warner azviuraye mumotokari yainge yakazara mabhambo pedyo neguta reNashville kuTennessee nemusi wechishanu akakuvadza vanhu vatatu uye kuputsa zvimwe zvovakwa. Matikitiva kubva kuFederal Bureau of Investigation kana kuti FBI neBureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ndivo vari kuongorora umbowo hwavakawana. Chipatara cheparirenyatwa chinoti chave kubvumidza munhu mumwe chete kushanyira murwere ari muchipatara ichi senzira yekudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Asi pane vari kunyunyuta kuti danho iri harisi kutevedzerwa sezvo vamwe vanhu vakanyoreswa vari kutadza kuenda kunoona hama dzavo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Chipatara ichi chinoti chakatanga kurambidza veruzhinji kuti vapinde vachinoona hama neshamwari dzavo sezvo chiri kutyira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chakatoremera chipatara ichi. Muchiziviso chakaburitswa mwedzi uno nechipatara ichi, Parirenyatwa Hospital inoti iri kubvumidza vanhu vakanyoresa sehama dzepedyo kupinda muchipatara ichi vachiona varwere vavo. Asi mumwe mudzimai akanyoreswa sehama yepedyo nemurume wake amai Winnette Mukwekwerere vanoti vakarambidzwa kupinda kuti vaone murume wavo pavakamushanyira mukupera kwesvondo.
Musi kudiwa vanhu zvakamira zvakadai ndiye anovenyu otoisa munhu ari pedyo pedyo newe. Nawasi kubvumira mavhizita nendozvaungoshingirira kutoti ndorarama kusvika rini tisina kumaona.
Mumwe mudzimai amai Nometa Chapewa vanoti kunyange hazvo zvaiva zvakanyorwa pamukova wechipatara kuti munhu mumwe chete akanyorwa zita mubhuku ndiye chete aikwanisa kushanyira murapwi, ivo havana kukwanisa kuona hama yavo yairwara asi ikazoburitswa muchipatara ichi musi uyu ichinzi yave nani. Vanoti vakanzi vamirire murwere wavo panze kudzamara aburitswa chipatara mairapwa sezvo akanga onzwa zviri nani.
Tatayo kuzoona vasiri kunzwa zvakanaka vatobudiswa vave raiti vakauya nezuro vanga vaine mudumba asi ha izvinezvi vatoraiti tatotaura navo.
Studio 7 yakaona vanhu vakawanda vaive pachipatara ichi mukupera kwesvondo vaiti vainge varambidzwa kupinda nepamusana pekuti havana kunyoreswa sehama dzepedyo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kanawo mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro sezvo vange vasiri kubatika panhare mbozha dzavo. Asi mutauriri weParinyetwa Group of Hospitals vaLinus Dire vanoti vakanyoreswa mazita avo sehama dzepedyo vanogona kupinda mumawadhi munguva dzemangwanani apo vana chiremba vanenge vachiona varwere, izvo zvinovapa mukana wekuti vaziviswewo nana chiremba ava pamire murwere wavo. VaDire vanoti vose vakanyoreswa sehama dziri pedyo ndivo chete vanobvumidzwa kushanyira varwere mumawadhi echipatara ichi. Munyori mukuru weZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti danho rakatorwa nechipatara ichi rakaitwa mushure mekunge zvaonekwa kuti chirwere cheCOVID-19 chakange chopararira zvakanyanya muchipatara ichi chichibata vashandi pamwe nevarwere.
Chipatara chikuru muZimbabwe chiParirenyatwa Group of Hospitals chakamisa vashanyi vanouya kuzoona varwere nenyaya yekuda kwechirwere cheCOVID-19. Katanga iyo second wave ma cases ema infections anga ava kuwanda muchipatara ichi.
Dr. Matara vanoti COVID-19 haisati yapera uye zviri kuonekwa zvakare kuti vechidiki ndivo vari kunyanya kutapurira denda iro radzoka neumwe muto wakakomba zvokuti riri kutapuriranwa nekuuraya munguva pfupi pfupi.
Tiri kuona kuti chirwere ichi chiri kuramba chichiwedzera, saka tiri kukurudzira veruzhinji kuti COVID haisati yapera, COVID chiri pano. Iko zvino kwatova ne ari kunzi ma new strain, mareports ari kubva kunana South Africa ari kuti strain iri riri kuaffect vechidiki zvakanyanya uyezve ruri kutapurira muvanhu nekuchimbidza.
Dr. Matara vakakurudzira vanhu kuti munhu wese apfeke masiki, kugeza maoko nguva zhinji pazuva uye nekusaungana pamagungano evanhu vakawandi.
Ngatirambei takapfeka mamasiki edu nguva nenguva, tichigeza maoko, tichisanitaiza, tichiita social distancing, zvingagona kutibatsira kuti chirwere chidzikire muZimbabwe.
Ongororo dziri kuitwa nebazi reutano maringe nedenda reCOVID-19 dziri kuratidza kuti vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kuwanda zvakanyanyisa zvokuti pave kudiwa kuti munhu wese atevedzere nzira dzakatarwa dzinodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamira.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsingebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.